vachisvika chikumbiro chekudare gweta ravaskala advocate vanimpofu vati nguva yarebesa vaskala vari muusungwa kubva pavakasungwa mazuva zana nemakumi matanhatu apfuura vampofu vati nekufamba kwaita nguva mapurisa akatopedza kare kuferefeta nyaya iyi saka hapana humbo hungakwanisa kuvhiringidzwa navaskala vaenderera mberi vachiti pane zvashanduka kubva pavakasungwa vachiti vamwe vanhu gumi nevashanu vanosanganisira mumiriri wechitungwizanoti muparamende vagodfrey stole vakatoburitswa muusungwa pamhosva ine chekuita nenyaya yakasungirwa vaskala asi muchuchisi wenyaya iyi vageorge manokore vati havaone chachinja kubva vaskala pavakambonyimwa mukana wekutonga vachibva kumba kwavo nedare remajistrate pamwe nedare repamusoro rehigh court vati vaskala
zvachinje zvakati wandei chekutanga inguva yafamba kubva pavakatanga kurambirwa kuti vatongwe vachibva kunze chechipiri ndechekuti mapurisa apedza kuferefeta nyaya saka kupedzwa kwaita ferefeta nyaya kwachinja zvakawandisa taakutariswa umbowo hwavaunganidza hwavaisa pamberi pedare hwatiri kuti hwaakuburisa pachena kuti hapana kana chikonzero chekuvaskale varambire vari mukati
asi muchuchisi wenyaya iyi vageorge manokore vati havavaone chachinja kubva vaskala pavakambonyimwa mukana wekutongwa vachibva kumba kwavo nedare ramajistrate pamwe nedare repamusoro rehigh court vati vaskala vakaburiswa muusungwa vanogona kuramba vachipara mhosva yakafanana neyavari kupomerwa vachiti aka akasike kutanga kuti vaskala vapomerwe mhosva yakadai rimwe remagweta avaskala vajeremaya bhamu vatenda kuti vasvitsa zvikonzero izvi kudare vachiti vanoona sekuti zvavasvitsa kudare zvinhu zvavari kutarisira kuti zvichagutsa dare mutongi wedare muzvare tafadzwa miti vati vachatura mutongo wavo nechitatu panyaya iyi mune imwewo nyaya yavari kupomerwa yekuvhiringidza kufambiswa kwenyaya yemumatare ine chekuita nokupambwa kwenhengo yebato ravo recitizens coalition for change muzvare moblessing alley dare rati chikumbiro chavaskala chekuti vatongo vachibva kumba kwavo igodzoka kudare mangwana kuti chikumbiro chavo chigotanga kunzwikwa sezvo mutongi wedare ati nguva yanga yapera panga pachinzwikwa nyaya idzi mudare mapurisa anorwisa mvonga mupopoto anga achirambidza veruzhinji kupinda mudare kunyange hazvo vanhu vashomanana varivo vakwanisa kupinda mudare vachinzwa nyaya idzi vaskala vakasungwa mushure mekupambwa kwakaitwa muzvare moblessing alley kunyatsine nenhengo yezanu pf vapius jamba avo vakatobvuma mhosva pamberi pedare mutumbi wamuzvare alley wakazowanikwa uri mutsime repane rimwe purazi riri pedyo nebeatrice wave kuora hama dzemufi dzinotadzisa kuzoviga muzvare alley kudzana ravaskala vaburitswa mujeri mune imwewo nyaya yanga iri mumatare dare rarasa chikumbiro chemutori wenhau hope wechingono chekuti nyaya yari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya yemumatare chiraswe chingono anonzi akanyora padande mutande rake retwitter nezvekusungwa kwakaitwa mutungamiri wezimbabwe miners federation muzvare henrieta rushwaya avo vakabatwa panhandare yendege robert gabriel mugabe international airport vachida kuburitsa goridhe rairema makirogiramu matanhatu zviri kunze kwemutemo mutongi wedare amai munoda wafa gofa vati chingono anofanira kuti atongwe nenyaya iyi vachiti mapepa emhosva ari kuburitsa mhosva zviri pachena asi chingono anofanira kupindura mhosva yaari kupomerwa paichatongwa gweta rachingono vagifting tc vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika panyaya iyi
application yatakaita ndeexception exception tiri kuti isusu mhosva haisi kunyatsoburitswa kuburikidza nemastate papers aripo zviri kutaurwa nemhosva hazvisi kuenderana asi mutongi wane maonero avaita vati ivo mapepa ari kuburisa mhosva zvakajeka asi chiri kungonetsana chete nestate neaccused ndeche maybe maevidentiary issues so vati nyaya yanga iendeswe kutrial zvemuri kukakavadzana nazvo zvinozobuda patrial ndo anonzi matribal issues
amai gofa vati chingono agodzoka kudare musi wa13 zvita pachatanga kutongwa nyaya iyi ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore